Vachitaura nevatori venhaunhasi nhasi kunzi ndau RBZ papera musangano webhodhi rebhanga guru munyika vagono vati vanhu vari kuti pane goridhe rakashayikwa havasi kuziva kuti goridhe iri rakatakurwa sei kubva kumuzinda weRBZ kwakare kuenda kumuzinda mutsva.
Under security lock and key vamotadza kuona kuti ari papi vobva vanyora kuti tazvishaya. So vamwe vanobva vatora ripoti iyoyo vomhanya nayo voti ndiyo evidence yai.
Mashoko avagona aya atsindirwa nemumwe mutevedzeri wavo vakupikile mulambo avo vati ongoro yakaitwa nenyanzvi inoratidza kuti mashoko ekuti pane magiramu anodarika mazana mana egoridhe ari mumhando yemacoins akanyangarika mubhanga iri haasi echokwadi.
Some of those false accusations have been made by a former staffer who has been sued for criminal defamation, and the matter remains sub judice because the wheels of justice are still to run. Other faceless personalities have since joined the fray on social networks denigrating the governor, Dr. Gideon Gono, and accusing him of misappropriating gold coins. The above accusations are false, and the gold is there as the bank's internal and external audit reports confirm.
Pane mashoko ari kubuda mapepanhau epadande mutande ekuti pane mari dzegoridhe kana kuti gold coins dzakatsakatika mubhanga guru renyika iri. Vagono ndivo vari kupumwa uroyi asi vari kuti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Vagono varambawo mashoko ekuti gurukota rona nezvevasori vaSidney Sekeramai vari kuvapomerawo mhosva yekunyangarika kwemari iyi vakati vaSekeramai vanoziva chokwadi chaicho. Hatina kukwanisa kubata vaSekeramai kuti tinzwe divi ravo. Gavhuna weRBZ ati musangano webhodhi wanhasi wange wakananga nawo nekujekesera veruzhinji nezvemari yegoridhe iyi. Vagono navamulambo varatidza vatori venhau makoi negoridhe uye vati mamwe acho akatanga kuchengetwa nenyika kubva kumakore ekuma1894. Mune imwewo nyaya vagono vati vari kushushikana zvikuru nenyaya yekuti nyika iri kutenga zvinhu zvakatopera kugadzirwa kunze kwenyika asi chitadza kusimudzira maindastry emuno.
The level of finished product imports is worrying us, and we would like you to join in actually heightening the need for us to strengthen and capacitate local industries. That's the only way we can stop the hemorrhaging of foreign exchange that is unnecessarily going out of the country.
Ma industry mazhinji emuno ari kutadza kushanda izvo zvavekuita kuti vanhu vasawane mabasa pamwe nekuti nyika itenge chikafu nezvekushandisa kunze kwenyika. Vagono vazivisawo kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka mumabhanga uye vanhu vari kuchengeta mari mumabhanga vari kuramba vachiwanda. Vatiwo kunyange hazvo bhanga ravo richibvumirana nechirongwa chekupa masimba eupfumi havabvumirani kuti chirongwa ichi chiitwe zvisina kurongeka zvikuru sei mumabhanga. Vagono vagara vachinetsana vakasukuere panyaya yekuendesa upfumi kuvatema. Vagono negurukota rezvemari vatendai BT vanoti vakasukuere vanofanira kunyatsobata nyaya yemabhanga zvakanaka kwete zvavo zvejambanja sezvo zvichigona kuti upfumi ugwadame. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Ivan Chifera.